Mount Zion Music.
We wish you a Merry Christmas and a Batazaras New Year.
A light has a pan. Kuzuwe mkutu. Kiliwe mudusku. Aywa putine. Nuzora kutimguere ine.
Hola.
Daifunga kuitamurume kutukufe kajini. Kwa kabaka Equatoria ya ugini. Munu kupisa vanu kunge parafini mungwe murume. Akatuenda ne wini. Ai, tora maoko oisa saliva. Ototesa kunge musi diver. Opeta maoko kungari kujaiva. Apo wakadzile vanu achitoreva. Andireti, akapura. 200, akapura. 300, akapura. 400, vagomana. 500, akapura. 200, akapura. 300, akapura.
Tepe ma Santa Maria, kadrema utike mafia. Usafunge kuti kadzia, haudaga wanu kuita kunge musombotia. Mazia, anofunga kuti kadzia. Kano kakachiva, aiwa uchapa ongo ziva. Kutika kapinde, kushinde. Akaka, kano karika chiti buzirako iko karitinde. Wana kaonge nzimbe. Mireti ka nyimbe.
Andireti, akapura. 200, akapura. 300, akapura. 400, vagomana.
Imagine, poteza shika airport. Akutonzi murume pasporti. Ashika zvake iri Thursday, pamashwede, chiri china chemadzimai. Opinda zvake akarova sutu, akakanda ziso nemubhingo. Vakadzi vese vachimuona vachitoti ndiye murume uye asinganete.
Andireti, akapfuura. 200.
Atora maire jiri pabodhi kaundi.
300.
Ayo vakatenderera vese muraunda pati.
400. Akapura. 200.
Endaka zvachose.
300.
Amurayakulojeni. Kufa kana kuti kufenda.
400.
Kunzo wemukunzo. Vamwe vatotsvika Korinthe. Aiwa akapa sinte. Kadzinde. Apinde. Anongoti pushinde. Aiwa ivhurai mupinde. Nati vati vanhu vese vakaringe. Ndaidoda kutoti ndikashinge. Kapinde. Pushinde.
Andireti, akapfuura. 200, akapfuura. 300, akapfuura.